Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 10/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inosunga mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vapsychologist Maziwisa nenyaya dzine chekuita neuori kukambani yemhando dzemoto yeZESA.
Vose vaiita zveuori zvisina basa rekuti angadaro ari munhu ari kuhurumende kana kuti ari enormal civilian. Munhu wese angachiita engage in corruption munhu anofanira kunge achisukwa achibhasi. Saka tinochingamidza zvikuru chiitikwa ichocho.
Chirongwa cheBVR chokunyoresa kuvhota chinotarisirwa kutanga zvekare nhasi mushure mokuwedzerwa nemasvondo mana neZAC. Chikwata cheZimbabwe Cricket chave nemurayiridzi mutsva mushure mokupa basa kune mumwe wevatambi vakaita mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inosunga mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vapsychologist Maziwisa nenyaya dzine chekuita neuori kukambani yemhando dzemoto yeZESA. Mumwe kwemishina weZAC vaGoodson Nguni vakaudza Studio 7 neZuro Maneru kuti vaMaziwisa vakasungwa pamwe chete nemumwe wavo mukambani yavo yekushambadza yeFruitful Communications uye ari mushandi weZBC Oscar Pambuka. Vaviri ava varara kukamba yemapurisa yeAvondale Police Station uye vangudi vati vaviri ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday.
Panenge yatiri kuti new dispensation iyi, tanga tiri kuti isu vose vaiita zveuori zvisina basa rekuti angadaro ari munhu ari kuhurumende kana kuti ari enormal civilian. Munhu wese angachiita engage in corruption munhu anofanira kunge achisukwa achivharirwa. Saka tinochingamidza zvikuru chiitikwa ichocho ende uyezve tinovimba kuti dai zvaramba zvichiwedzera vakawanda vacho varapo vachisungwa nyangwe vamwe vari muhurumende yavapo iye zvinoizvi kana vaine mabasa eori avaiita vanofanira kuonekwa vachiita sei vachivharirwa zvekare.
Asika vaSunday ndo panenge pari kutemesa vamwe musoro ipapo nokuti vari kuona kunge vanhu vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption vanhu vari kudivi rinonzi reG40 chete pasinawo vanonzi vari kudivi reLacoste.
Ya, izvozvo zvinhu zvinotikatyamadza ende hazvifadzi. Saka tinoramba zuva nezuva tinoramba tichitaurira hurumende iripo kuti pakufambisa mahure avo ekubata veuori ava vawanike vachibata zvose vekuG40 nevekuLacoste ikoko. Asi tinoona zvekuti vose vaita zveuori havakwanisa kungobatwa vese zuva rimwe chete. I'm sure vanofanira kufanira kuti pagadzirwe makesi acho achifanira kuongororwa kuti kesi yake inobva papi ichienda papi. Pachidaro achibva anosungwa. Saka tinoda kuti tikurudzire hurumende iripo kuti zvechokwadi tinoona kuti vanhu vari kusungwa nevavo zvinongotaurwa kunzi vanhu veG40 because G40 yacho kuti hatizive registration yavo havana maID card kuti veG40 kana kuti hasve G40. Kuva G40 zvinhu zvekufungidzirwa kunge uchiitwa nevanhu ataurira anenge achikuita vanhu.
Ko, kumatare edzimhosva uku munozotarisa here muchiona mutemo uchizoteverwa kana tarisiro dzenyu dzichizo buda ikoko?
Ndo zvimwe izvozvo mukoma Jonga zvatinoti isu takatarisa hurumende yavamunangagwa. Pari zvino vari kungotaura kunyange vanoti ivo kana vachita vachikuti kuukura ndozvavari kuitawo nyange ivo izvizvi vari kungoukura vachingoukura. Hatisati tanasimuna chaizvo chaizvo zvinhu zvine udzamu.
Avo vanga vari nengo ye Zimbabwe Citizens Initiative va Promise Sunday vari parunare ku Florida muno ma America ne Studio 7. Zvichakadaro Zack inonzi iri kuferefeta doctorate degree rakapiwa vaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ne University of Zimbabwe makore matatu apfuura. Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorerwa kuZack nevamwe vadzidzisi vepachikoro chepamusoro ichi vachinyunyuta nemawaniro akaitwa degree iri naamai Mugabe avo vanoti ane uori mukati. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti vanhu varambe kuti vatungamiri venyika vaite vakuru vemayunivhesiti kana kuti chancellor. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Zviri kutaura chaiko zvinonzi zvokuti mai Mugabe vanenge vasina kutevedzera gwara rakanaka rokuaplaya kuti vaite degree. Nokuti dai mai Mugabe vakadaro, even committee yekudepartment, because even higher degrees haikwanisi kupasa isina kutumira kucommittee yekudepartment. Tinofanira kuzogarirwa pasi nedare rekudepartment rodiscasa roona kuti mwana uyu une zvikwanisiro here uyezve topiki yake yaanoda kuita inoita here. Saka zvese izvi malecturer ari kudepartment kwavakaita vamenge vari kutaura iko zvino kuti havatonderi vachimbogara meetings vachidiscasa zvestudent yainzi Grace Mugabe yaida kuita degree yapamusorosoro. Saka nyaya iyi yamai Mugabe inenge yaakunetsa zvekare.
Ko iyo University of Zimbabwe haina mapepa here anoratidza zvakaitika apa?
Panenge pasina mapepa, asi ndofunga kuti pane kuferefeta kana mashoko anotaura kare echokwadi. Pane kuferefeta kuri kuita kwavakuda kuti vazive kubva kuna Professor Levinyagura na Professor Mararike kuti zvakafamba sei.
Murayiro unoti chinyi kana zvikazooneka kuti degree rakapiwa munhu harina kufambiswa zvakanaka?
Murayiro unotaura kuti university inonalifaya degree inenge ichinzi rakapiwa. Zvikaonekwa kuti hazvina kufambiswa zvakanaka, zvinoreva kuti zvinenge zvava kunalifaya votorerwa zvavanonzi vakapiwa.
Sokuziva kwenyu imimi, kana totarisa munharaunda yatingati academic, pane vakanga vagara vambobvuma here kuti degree iri range riri academic?
Hapana.
Mazita maviri ari kunyatsotaurwa panyaya iyi ndi Professor Nyagura navaMararike, asi University of Zimbabwe seyunivhesiti yavaishandira haina mhosva yainopomerwa here pakuburitswa kwakatiwa degree iri richipuwa amai Mugabe?
Inopomerwa mhosva, asi vanozonyanya kupomerwa mhosva ndiwo munhu anenge achita wakasupervisor naiye mukuru weyunivhesiti, vice chancellor. Asi zvandinofungawo zvimwe zvinopa kuti zvinhu zvakadaro zviitike ndezvokuti mutungamiri wenyika anobva anzi ndiye chancellor wamayunivhesiti yese. Saka vanyagurawo pamwe vaitotyirawo basa ravo vachida kutoti vafadzewo chancellor wamayunivhesiti. I think nokufamba kwenguva tinofanira kuchinja mutemo, kwete kungoti munhu angoita president wenyika sakutoti ndiye mukuru wamayunivhesiti. Tinoona sokuti hazvina kunyatsonaka, nokuti kunyange asina zvaanoziva pakurana mayunivhesiti tongomuti ndiye mukuru wamayunivhesiti. So pamwe vanyagura da kuti matemo of office yavo iwo mavice chancellor yaanopiwa matemo of office 5 years kana zvaperawo rinyuwa, pamwe vanenge vachida kuti zvirambe zvichirinyuwawo nguva yavo yatinoziva kuti nguva yaNyagura yakapfuura kudhara. Saka vanenge vachidawo kuti varambe vachingodini vachirinyurwa macontracts e5 years arambe achii. Saka izvozvo ndo zvandofunga kuti senyika tinofanira kuti mauniversities semainstitutions of manufacturing knowledge ave separate kubva kune zvematongerwo enyika. Vakuru venyika vanofanira kuti vazvirumure kubva pakuti ndo machancellor amayunivhesiti.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Takawashira Joe vari parunhare neStudio 7 vari kumasvingo. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kutanga zvekare nhasi mumatunhu ose emunyika. Mushure mokuwedzerwa kwenguva neZimbabwe Electoral Commission ZEC kuitira kupa mukana vasina kukwanisa kunyoresa pane chakapera mwedzi wapera muna zvita. Asi nyaya dzokuchidzirwa kwevanhu dzinonzi nevamwe dzinogona kutadzisa vanhu vakawanda kuenda kunonyoresa kuvhota, sezvo pane mashoko ekuti mune mamwe matunhu madzishe nemasabhuku pamwe nevamwe vanhu vakuru vebato reZANU PF vari kuchidzira vanhu mukuzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvamatongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere.
Vanhu vazhinji vakanga vasisina hope kunyanya mumadhorobha vachiti zvinhu zviri kungooma kuvhota kwacho hapana kwachichachinja. Asi ndinoona sekunge neshanduko yaitika munyika vamwewo vanga vakutarisira kuti tinogona kurejista kuvhota. Vekudiaspora vazhinji vakadzoka muna December vakarejista zvekuti vakawedzera nguva kunyanya mumadhorobha. Ndinoona kunge vanhu vanogona kuva convinca pa600,000 ivavo vari kunzi havasati vabuda kana half chaiyo inogona kubuda kana vakanyatsoita maeducational programs akasimba.
Ukuuyawo nyaya yanga ichinetsawo mumaruwa yekuti vanhu vanenge vanyorisa kuvhota kunzi tionei maslip kana mareciti yekuti manyorisa kuvhota, namba dzinenge dziri pamareciti maserial number otorwa, zvimwe zvezvinhu zvainzi zvaityisidzira vanhu vaida kunyorisa kuvhota. Mungaone paine shanduko here rwendo runo?
Ndinoti izvozvo zvinenge zvichitobva kuvakuru venyika. Iyoyi iopportunity yekuti vamunangagwa navatsvangirai vakamirira NDC vataure kuti nyaya dzeintimidation hadzifanhi kunge zviriko. Mapurisa akacreatawo mvumo yekuti vanhu vakwanise kuenda kunoripota, nekuti chokwadi isusu takaita maprograms pandakanga ndiri kumba nevanhu vaibva kunzvimbo dzakaita sana Mufakose naNambare. Iyoyo nyaya yekutyikidzirwa yakabuda neyekuti pane vanhu vainzi vari kufamba vachigogodza pamadhoo evanhu vachiti iwe waregista kuvhota here kuepwet, takazvizwa. Asi zvinenge zvichitotora kuti ivo mapoliticians maMP nevakuru venyika vataure zvakasimba. Ndinoona sekunge ndipo pane dambudziko kuti maMP mazhinji havasati vanyatsobuda pachena kuti vataure kuti aiwa isu tiri kuonawo zviri kuitika, tisi kuda nyaya idzodzo dzeintimidation. Vakuru vezvemapurisa vanofanira kutaurawo zvekare kuti aiwa isusu hatisi kuda zvatiri kunzwa izvi zveintimidation.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Muri mazana maviri nemakumi mashanu dziri kudzingwa mudzimba dzikambani yeZimasco dzavari kugara nekutadza kubhadhara mari yerenti. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeZimasco yakapa vagari ava magwaro ekuvazivisa kuti vabude mudzimba idzi musi wa31 zvita gore rapera usati wasvika kana kuti vabhadhare mari dzemarendi dzose. Asi vagari ava vanoti vakatadza kubhadhara mari idzi dziri kudiwa nekambani iyi nekuti vazhinji vavo havasevenze sezvo vakagumurwa mabasa nekambani iyi kare. Vakawanda vevanhu ava vane zvikwereti zverendi zviri pakati pemadhora ma600 kusvika pachiuru chemadhora. Vagari ava vanobhadhara madhora 30 nemanomwe pamwedzi. Chirikushamisa nekurwadza vagare ava ndechekuti mapurisa ekambani yeZimasco havasi kuburitsa midziyo panze asi vari kuvharira midziyo mudzimba vachiisa svumbunuro dzavo. Mumwe wevavharirwa imba ndiamai Stella Ngandu avo vanoti vakagara paimba yavharwa kwemakore makumi maviri apfuura sezvo murume wavo asina kupiwa mari dzake dzose nekambani yeZimasco. Amai Ngandu vanoti havarambi kuti vane chikwereti cherendi chinosvika mazana masere emadhora asi vanoti havana kwekuenda.
Isusu Zimasco maita yatiita ekutangenge kunge zvinhu zvaazvekungotange pane zvinhu zvazvikiita kunge pamwe ndezvematongo zvazvipindi zvavakuchiimabatiro vakuchiita ndoti maitira chazviita zvokuti vanongonanga dzimwe dzimba dzimwe dzimba vanosiya dzimwe dzimba pamwari kuti isusu tinoenda kumusangano vari pamwe ndisaa kuitirwa izvozvo hatizozoti pamwe tinoenda kumusangano zvese asi dzimba dzatingazokuzvipinza nenyaya yematongerwo enyika tinoziva kuti dzimba ndedzekambani hatisi kuramba kubhadhara but isusu kutiwo kana vachida mari vangosuka chingoti kana kuti seiko pakatipa kuti musi wa 31 December itobude muvi saka musuwa nezuro ndipo vakatanga kuuya kuti makafunga seni nyechi yemari yenhingi yekuti mubude mudzimba tikati mari pane zvinhu zvisina hatina kwatiroita seni tirikutiiwana kubhadhara tirikuda kubhadhara hatinamboramba.
Sachigaro wemadzimai mubato rezanu PF munzvimbo iyi amai Edna Chimwanza vanoti vanzi vabude mumba nhasi kana vakasabhadhara mari inoita madhora mazana mana sezvo chikwereti chavo chiri chiuru chemadhora. Asa amai Chimwanza vanoona ruoko rwezvematongerwo enyika mukudzingwa mudzimba idzi.
Bandudza shanhasi kuti vari kuda chi $400 ipapo havana kutomboita kuti damari rakaita sekana yakadi vangu vasina che $400 zvandisi nhasi tada tatitomirirwa uchigari dzimba idzi dzinotisumaridza kubhadhara chadzi hatina hatitomborina utachitiwo kana taona ishoma ishoma uchingoziva kuti ndine chikwereti uchinoita se uchinobhadhara kwete zvokuti $400 nobhadhara hatina kuramba kuti dzimba dzavati bhadhara tinobhadhara asi handina $400 yavari kundiudza nhasi vamwe vari kunobhadhara $30 achitambirwa machibhadhara ma$20 achitambirwa indonzi bhadhara $400.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro wedunhu remutorashanga muzanu PF vamarikosi muparaganda vanoti vanhu vanodzingwa gore rese rinenge riine sarudzo munyika. Vamuparaganda vanotyira kuti nhengo dzavo dzichatadza kuvhota dzadzingwa.
Zvino zvitadzisa electorate isine zvaitwa disinengeka disintegrate nokuti hatitosati tisisina vakabvisa vanhu esvakaita village yese vakabvisa vanhu ivavavo vakatigira vanyowani so that means all these votes are gone. Takatatopedza structure yedu yekutoningirira yekunyora vanhu vedu vese mavoters edu saka ndisati isusu kwatiri nde main wari yedu kuti vakavabvisa apa vanoenda kupi. Whoever is going to be our MP for this area will lose all these votes. This is not a thing which, you know, chiri kuitwa kamwe chete panhingi nevanhu. It seems the pace patanga takuenda kuma election, this sort of thing happens. Muna 2013 vakazviita, 2008 vakazviita. Izvozvi zvokunetsana nevanhu.
Asi patabvunza vamuparaganda kuti sei vachifunga izvozvo sezvo kanzura wenzvimbo iyi iri nhengo yezanu PF. Vamuparaganda vanoti kanzura amai Ellen Mwachirimba vari kushanda nekambani yeZimasco. Vanotiwa amai Mwachirimba vaitsigira chikwata cheLacoste icho chairwisana neG40 kuti vatore masimba apo vaimbove mukuru wenyika vaRobert Mugabe vasati vabviswa pachigaro gore rapera muna Mbudzi.
Kanzela wedu akatova netiketi redu rezanu PF ndisaka mumuita kuti anhingirike tichitoita wrestle that seat from MDC tikamupa. Saka as time went on kanzela akatanga kushanda nevanhu vasiri mazuva eLacoste nenhingi hatina kuziva takatoziziva manje kuti madam vedu avanga vari kuLacoste vanga vasiri kuG40 zvinoisishamwa tasingatombozivai kuti inonzi LaCoste neG40 chii but ivo vanga vatova advanced ikoko kuLacoste.
Kanzura amai Mwachirimba vanoti vanhu vanga vajaira kugara mahara vachishandisa zita rezanu PF vasingabhadhari. Amai Mwachirimba vanoti munhu anofanirwa kubhadhara mari yerendi kana kunotaurirana nevaridzi vedzimba kuti anobhadhara sei. Mukuru wekambani yeZimasco kumutorashanga amai Fadzai Gono varamba kutaura nevatori venhau vachiti havabvumirwe nemutemo webasa. Ndakamirira Studio 7 kumutorashanga ndini Aka Achigoriwa.
kunyange hazvo MDCC yaramba mashoko ekuti vatsvangirai vave kuzosiya basa vatsigirwe bato iri mudunhu remasvingo vave nepfungwa dzakasiyana siyana pakutambira mashoko okuti mukuru wavo angangosiya chigaro ichi nenyaya yeutano hwake husiri kuita zvakanaka. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vatsigiri veMDC vanoti varutya kuti vatsvangirai vakasiya basa zvinenge zvoreva kuparara kwebato guru rinopikisa munyika iri. Asi vamwe vanoti bato iri rine gwara rakajeka uye bumbiro remutemo rekuti vatungamiri vanosarudzwa sei. Muzare eTachimanikire anoti vatsvangirai vane pfungwa dzakanaka dzekuzorora asi bato ravo rinofanira kusarudza mumwe mutungamiri murunyararo richitevera bumbiro remutemo webato.
Indofunga kuti vatsvangirai kana vava kuda kusiya vachiona kuti utano hwava hunomira mushe. Zvinhu zvinokudzwa nekuti tinenge tichida munhu ari fit for the position. And isusu toona kunge hazvina hazvo kushata kuti zvipiwe mumwewo anenge achionekwa kunzi akakodzera kupiwa chipozisheni ichochi zvichienderanawo neconstitution yedu yeMDC, kwete zvekuzopanana zvigaro pasina procedure kana constitution yedu yepati.
Asi vamwe vanoti vatsvangirai dai vambomira kusiya chigaro ichi nekuti ndivo musimboti webato vanobatanidza vanhu muMDC. Vakenedi Chihwani vanoti dai vanhu vambomira kunetsana nekuti vatsvangirai vasiye basa vachiti vanofanira kuvanamatira kuti vapore votungamiri vabato rumusarudzo dzegore rino vozosiya havo.
Toona sokuti dei vamboti mire zvavo bichana zvitasvika pamaelections vaya tinavo tinozva kuti tinavo mutungamiriri wedu atagara tinaye vakastepa down izvezvi zvichakonzera confusion nokuti vose vari kumashure kwavo vanoda utungamiriri ihwo hwavanahwo. Saka pati inenge yatofa nokuti umwe nomwe achadhonzera kwake pavanozoita kukongiresi zengerengera vari mebopoto zvokuti panopedza vai patozita division yemasupporters.
Pamadande mutande pari kusvera paine kupokana kwepfungwa vamwe vatsigiri vachiti nyaya yekuti vatsvangirai vachizorora yakanaka vachisiya mazita evateedzeri vavo vanogona kuzovatsiva. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo takavafira zvovo vati vanhu dai vambomira kuita makakatanwa panyaya iyi nekuti vatsvangirai mumashoko mavo havana kuti vave kusiya basa iko zvino.
Well, nyaya iyi inoreva kuti vatsvangirai vanotaura kuti pakutungamirira mapolitical parties mutungamiri anofanira kunge ane succession plan. Ende zvavanotaura ndezvekuti vanovateedzera vanovava mudzuri vatokozani kupinda vachamisa vari kutrenewa kuti vazovasucceeda. Saka vari kuti vari kubuilda team yekuzovasucceeda. And chandoda kuti nditaure kuvanhu ndechekuti hazvirevi kuti vatsvangirai vati ndava kuenda. Pazvinoreva kuti kuda makore asara kana iri last election yavo ye2018 vanenge vachiprepare mutungamiriri anozotungamirira ivo vaenda. And vanotaura kuti mutungamiriri anotungamirira pati anofanira kunge ari mutungamiriri anotungamira mune zvechokwadi achidiwa navanhu anoita pachirungu inonzi service and self sacrifice. Saka vano taura zvekare kuti munhu anotungamira MDC anofanira kuzowana yatinoti popular support from vanhu. Saka hazvisati zvareva kuti ndivamudzuri here kana kuti ndimaikupe here kana kuti ndichamisa. Zvavanongotaura ndezvekuti vanoda munhu ari young relative kuvanhu vari kuzani. Saka vanhu vese vari muMDC ava tinoona vari young kana tichikombia nevezani.
Asi Gweta vatapiwa Gondo vati MDC inofanira kutevedzera bumbiro remutemo waro voita kongiresi yekutsiva vatsvangirai kana vazosiya chigaro asi nguva yavari yacho haina kumira zvakanaka nekuti sarudzo dzavapedyo.
Sokuona kwangu situation yavari tricky pakuti election ra kusvika ivo vanofanira kuita extraordinary congress but kaitasa mamanza aripo aya zvinonetsa nereality zvonetsa kuti vanyatsokumaketa candidate yavo. Saka recommendation ndengoti vari panaa kuita extraordinary congress yavo as soon as they can. I think the best situation apa icandidate inosarudzwa navanhu sindi chakuda kusvika paelection nekuti vakangoisa anenge aripo vhaisa tizivi kuti anenge ari makatebhuku vanhu here sei. Saka the best is kuti pati ingosarudza munhu as soon as they can. Sokona kwangu
bato reMDC nezuro rakazivisa haro kuti vatsvangirai vasuzosiya basa uye vachakwikwidza sarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 kumatsvingo ndini Gandhi Maramba.
Munau dzemitambo chikwata cheZimbabwe Cricket chave nomurayiridzi mutsva mushure mokupabasa kune mumwe wevatambi vakaita mukurumbira. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotudza kuti mutambi uyu ndiani.
VeZimbabwe Cricket vavhara vende rakasiiwa namakayan tini nechimbichimbi mushure mekupabasa kuna Douglas Hondo uyo akaita mukurumbira aitambira chikwata chenyika ichi. Pamusoro pezvo, vatungamiri vemutambo uyu vadzora zvekare Walter Chawaguta semutevedzeri wemurayiridzi wechikwata ichi Heath Streak panguva iyo Zimbabwe iri kuda kusandura mafambiro ari kuita zvinhu munhandare. Hondo naChawaguta vaive nhengo dzevarayiridzi vemachevrons muna 2014 apo Zimbabwe yairayiridzwa naAndy Waller. Hondo naChawaguta vabatana nechikwata cheZimbabwe icho chiri munzira kuenda kuBangladesh uko vari kunotamba makundano ezvikwata zvitatu zvinosanganisira Bangladesh neSri Lanka. Asi mutevereri wemutambo uyu vashingirai miti vanoti varayiridzi vechikwata ichi vane basa guru zvichitevera kungozvindikitwa kuri kuitwa machevrons apo vari kutamba nedzimwe nyika. Vamiti vanoti semaonero avo Hondo, Chawaguta naStreak vanofarira kuvaka chikwata chitsva nechimbichimbi.
Pane basa rekuti vaite chero chero. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana yabviswa vamwe vanhu vakuwedzerwa vanoti gune takawanda chezvo muno munyika 13 million.
Kuti vachengetedze basa ravo vatambi veZimbabwe vanofanira kutanga kukunda murwendo rwavo rwekuBangladesh uko vari kutanga kutamba musi wa 15 ndira vasati vaenda kunotamba neSri Lanka musi wa 21 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Andi kutamba makasa, kare kangu ndaira kasha, kusvikira mvura yakasa, zvangu vabata vabata, kugomera kukwira makasa, mwenje kubaka baka, umbarume ndakagata, majembere sansandibata, kunodiwa haga mukaka, vieta chinja mupaka, kunodiwa haga mukaka, majembere sansandibata, kunodiwa haga mukaka, vieta chinja mupaka, kunodiwa haga mukaka. Vagomana munoda kufara ndisore yee mafambiro yedu kupiko vasikana munoda kutamba ndisore yee mafambiro yedu kupiko ndikukwira mandera handichada kunanaira ndini ndagaisimusa kumaino ndigedeka yakatangira zengesa ndikamudira kumbosa ebasi vanimesa namwari zani nyenge
Muchinjiko kubva kuna Ja Praiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inosunga mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vapsychologist Maziwisa nenyaya dzine chekuita neuori kukambani nhamo yemoto yeZESA. Chirongwa cheBVR chekunyoresa kuvhota chinotarisirwa kutanga zvekare nhasi mushure mokuwedzerwa nemasvondo mana neZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.